Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bhunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota vachiti vanhu vange vachifamba mitinhu yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo.
Tine vari kunzvimbo inonzi Dandanda kuLupane vanga vachitrafela zvinhambwe zvingapfuure 125 km kuti vasvike pane registration center iri kuLupane. Tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanga vachifanira kufamba zvidanho zvinosvika kuma 80 km, kuma 100, kuma 200 ikoko.
VaBobosi Bhunu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana, vachiti mamwe mapazi ehurumende akaita serezvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete nezek nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa.
Asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo vanofanira kuramba vachiwedzera manhamba iwayo nekuti taakuenda munguva yesarudzo. Taakuchitokumbira zvekare kuti even vekwamutsviti vanotoresa zvitupa nemabirth certificate vabve vapindawo mundima, vabve vatotanga kupawo futichi vanhu madocuments ekushandisa nekuti kurejesa kuvhota hakugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamutsviti vanga vasingabve zvitupa. Tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutovhura zvekare mamwe macenters akati wandei kuitira kuti pose pari kupuwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo zeki inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvedanho zvokunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzofanirwe kunge dziri kumwe chete uye zeki inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kutizive kuti vari kutanga rini nekuti is one thing kuti tabvuma kuti tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa, saka takamirira kuti vachisanuse kuti zvichatangisa rini.
Mutauriri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadok Chivasa vati zeki inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Tiri kukurudzira zvakare kuti zeki ngaikwanise kunge ichifamba vachiita madoor to door seziva zvinoitwa nevanhu vesensors vachirejisa vanda kurejisa, ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisi kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejisa vanhu.
Hatina kunzwa divi rezeki kuti ichatanga rini uye kuti nzvimbo idzi dzichange dzakawandira kupi sezvo mutauriri wezeki vautoli Slaigwana vati titaure naamai Joyce Kazembe asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.